gwaro raburiswa navamunanga gwairi rinoratidza kuti pane makambani akawanda pamwe nevanhuwo zvavo vakaburitsa mari nechitsama kunze kwenyika zvisiri pamurau. Mamwe emakambani aya anosanganisira makambani echiramangoda kwachiyadzwa anoti Anjin, Jinani, Canadio Miners pamwe nemarange resources. Gwaro iri rinoratidzawo zvakare kuti pane zvivarwa zvakawanda zvekuchina zvakaburitsawo mazakwachira emari zviri kunze kwemutemo. Vataura pamusoro pegwaro iri munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vati gwaro raburitswa navamunangagwa iri rinoratidza kuti hurumende haina kuzvipira kurwisana neuori sezvo pasina vanhu vane mazita makuru vadomwa mugwaro iri.
Chekutanga ndechekuti mari yavaburitsa yacho haisvike 15 billion yacho. Ndochekutanga ichocho, saka imwe yacho ine pairi. Chechipiri ndechekuti tiri kuona kuti listi iri vanhu vakuru vakuru veZANU PF havapo, vanhu vakuru vakuru veLacoste havapo, havana kunyorwa ipapa. Asi tonyatsoziva tese kuti vanhu vakanga vaine chekuita nemadiamonds, vanhu vane chekuita negoridhe kuna naMidlands ikoko uku. Saka listi iyi kuudzwa kwayaita yaitwa iri listi yecover up. Chechipiri ndechokuti vamunangagwa vakavimbisa kuti mari yakabuda kunze ichadzoka. Asi pari zvino hatina kupiwa listi yacho kuti mari yakadzoka ndeipi, yakadzoswa nani, uye kwakadzoswa mari, kwakadzoswa mari. Saka zvatiri kuona apa ndezvekuti vamunangagwa vari kuruma vachifuridzira, vachiruma vachifuridzira. Asi chavanonyanyisa kuita ndechekuti vanokadzira vanhu vari muZANU PF. Tinozviziva kuti kune vanhu vakatoba madiamonds kuCongo, kune vanhu vakaba madiamonds imo muno, asi hamasavo apa havapo, vanhu vanozikanwa nenyika yose.
Mutungamiri webato remultiracial Christian Democrats vaMathias Guchutu vachiwo kuwanda kwakaita zvarwa zvekuChina zvinonzi zvakaburitsa mari munyika zvisiri pamutemo kunoratidza kuipa kweurongwa hwelook east policy hwaitungamirirwa nevaimbi vamutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe avo vakabviswa pachigaro nemauto gore rapera.
Taone hedu urongwa hwacho nedisti racho remaChina, bat vanhu vanozonetseka manje kuti zvakuita sekunge varingochaya vanhu va
zvichakadai. Mutungamiriri wesangano rinoona nezveupfumi reZimbabwe Economic Society vaLovemore Kadenge vati mari iri kutaurwa kunzi yakaburitswa kunze zvisiri pamutemo haisi mari yekuti nyangwe ikadzorwa munyika inovandudza upfumi hwenyika.
Chinhu chikuru ndechekuti hurumende itsvage mari iyo anonzi maFDI, foreign direct investment, ndizvo bedzi zvinokwanisa kuti upfumi hwenyika huende mberi. Uyewo hatizivewo kuti listi yatapuwa iyi ine tumari tishomashoma, makambani zvemamaini bedzi ndo anechi ane mari iripo. Saka ishu yeforeign direct investment ndo iripo. Asi chimwe chinhu chikuru ndechekuti tito vana veZimbabwe mabusiness people vakaita sana vana masiwa veEconet vaya hatingaende kunotsvaga mari kubva kune vamwe tisingatsvage vedu vemunomu. Chii chinosakisa kuti vasauye vana masiwa vavai muno vaite sana Dangotiwo? Nokuti vakauya ivava ndo vanopa confidence kuti vamwe vauye kuzoinvesta in the country.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika wevachishanda nesangano reRevolutionary Research Institute of Zimbabwe vachichenesani Mutungagwa vati vamunangagwa vafanire kungogumira mukutaura chete kuti mari yakaburitswa zvisiri pamutemo, asi kuti vanofanira kutora matanho akasimba kuti mari iyi idzoserwe mumabhanga ari munyika.
Kana kwaburitswa chatingati list, munhu anotarisira kuti chinenge chakakura matanho achatorwa panyaya dzekuburitsa mari. Handifunge kuti inini listi yange chiri chinhu chaisingazikanwa, chinhu kuona kwangu chaichagara chikuwazikanwa. Asi chikuru yezvino ndechekuti zvoitwa sei kuti zvigadziriswe, kuona kwangu ndopane nyaya.
Vamunangagwa vati vachatora matanho akaomarira kune vasina kudzosa mari yavakaburitsa kunze kwenyika, vati ndizvozvo zvimwe zviri kukonzera kuti mari ishayikwe kumabhanga neveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.